chekwata chenyika ichi hachina murayiridzi pari zvino zvitevera kusiya basa kwabaotema brito muna zvitagore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange nerwanda nenigeria mukuru wezifa normalization committee valincoln mutasa vanoti nyaya yemurayiridzi inyaya yavari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti zimbabwe yopa basa ani murayiridzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeafcon 2025 neworld cup 2026 vamwewo vakaita semutsigiri wedynamos vaadam mukwasi vanoti murayiridzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muzifa nemuzimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti zimbabwe yakashura mare pese payarayiridzwa nevarayiridzi vemunyika
tinongopa pamwana wedu anyatsokufamba nesu zvakanaka anotinzwisisa anonzwisisa environment yedu nequality yemaplayers yedu zvekunze zvinotiremera notozoguma tapinda matambudziko sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana afcon nevedu vana tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo tinosvika
manager wechikwata checapes united vashakespeare chinogwenya vanoti dai zvaiita zimbabwe yachengeta norman mapeza natexua chiragwi sezvo vajairirana nevatambi
for continued purposes why not give norman naye teki because vangopiwa kangu vakadikidiki because try and error each time hazvinyatsokuita so why not give them enough time voita basa and I know they will produce results
muongorori wemutambo wenhabvu vakudza ibere vanotiwo murayiridzi uyu anofanira kuve ari wekunze kwenyika
munhu wekunze akanaka pakuti haana sarudzo rwakasiyana-siyana neverudo bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talent saka wekunze anokwanisa kusvika but aiwa uyu anogona bhora ndingauye padhozi kanomuedzi
zvichakadaro mitambo yekasolaga premier soccer league yatambwa munyika yapera yakadai ngezi platinum stars 1 highlanders 1 chicken inn 2 greenfall 0 herentals 1 manika diamonds 2 bigita minerals 2 blawayo chiefs 0 mangwana svondo mitambo iri kuenderera mberi kuine mutambo pakati pesimba bhora nedynamos kushamba capes united ine zpc kariba arenal ine fc platinum chegudu pirates ine hwange t1 ichisanganawo neyadha ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati